Tinozo onana.
Vachangire vataura mashoko aya nhasi pakuigwa kwaSenator Josiah Mukairimbi, Senator weChipinge, avo vakashaya nemusi wemuvhuro svondo rino. Vatsvangira vati varimbi vaiva mutungamiriri ange asina rusariro mukuita kwake basa. Vatiwo sezvo gore rino kune nzara, madzishi anofanirwa kubata basa sezvaitwa naSenator Rimbi, avo vaisava nerusaruro pakugoverwa kwezvekudya. Vatsvangirai vakurudzira kuti pasave nekusarudza vanhu vanogoverwa zvekudya nekuda kwekuti munhu anotsigira bato ripi.
Uri a family man umwe asitaurawo kuti vanga vaine mudzimai mumwe chete, vamwe vane madzimai akawanda, mashaka anosiyana. Asi chokwadi chokwadi chiri pano, zvakanaka chaizvo kuita mudzimai umwe chete nemhuri dzipiti. Hapana chakaipa ipa. Varimbi vanga vari mudzidzisi, mudzidzisi akakura kusvika asvika aita headmaster. Zvipo zvavo zviripo izvo, vana madhuku, vana profesa.
Vatangirai vatiwo vatungamiriri vose vanofanira kuona kuti vanhu vose vawana chikafu, uye pasave nevanhu vanofane nzara gore rino, sezvo kunzvimbo iyi kusina kunaya mvura yakakwana mwaka wapera.
We have my MPs, my councillors, we have a responsibility to make sure kuti munhu wese kana chikafu chigoerwa, kechagoerwa zviri free and fair. Nzara iriko, ukanyiva munhu sadza kana pachivanhu chedu, dura hariperi nemwedzi. Hatipanei chishoma ichocho, kwete kuti vamwe vanonyimwa vamwe vachishaya chokuita.
Vatsvangirai vachitaura panyaya yebumbiro remitemo yenyika, vati bumbiro iri harizi kugadzirirwa munhu mumwe chete, asi kuti kugadzirira nhaka yevana uye vana vemangwana. Vatsvangirai vati hurukuro dzegwaro rebumbiro idzva dziri kutarisirwa kuitwa mumasvondo matatu ari kutevera, pozoitwa referendum.
Constitution haisi yamugabe, haisi yatsvangirai, ndeyedu tese vana veZimbabwe. We are defining chotongwa sei. We are defining kuti ramangwana kana munhu achida kuti aite zvaanoita anotongwa sei. We will have a constitutional conference maybe in the next 2 or 3 weeks. Toenda tanotaura zvido zvedu. Constitution hatinyoveri munhu, tinonyorera nyika. Hatinyoveri mugabe nokuti waita vachembe kana vatsvangirai kuti tinonyorera zvamangwana.
Mutungamiriri weNational Constitutional Assembly Valavu Mamadhuku vatenda utungamiriri weMDC neruremekedzo rwapiwa Senator Rimbi. Vamadhuku vati Senator Rimbi vaive mudzidzisi wavo kuchikoro, uye vati vachiri kutsigira MDC yavatsvangirai sezvo vasati vava pautungamiriri. Vamadhuku vati vanhu vakasununguka kutsigira bato rezvematongerwo enyika ravanoda.
MDC nanyamashi ndo yatichiri kufarira nekuti tsvangirai asati atonga nezvizvona. Zouya kuno kubva pataita maelection tisina kuzombogara jezvi. Dani zviti ndiani waronga magariro apa kuti ndii ndozogara naatsvangirai? Ndokutanga kutouya kugara navo kuno kutsvinge kubva mazuva andaimoya kune vanhu vandaida ndivakukumbira ruregerero kune vanhu vaifunga kuti aituka vanhu. Election haisi yekutukana, ngeyekuketana. Asi kuti ukete unombobhuyawo zvakashata uyo wausingadi. Handizvo here?
Varimbi vavigwa kumusha kwavo kwaRimbi kumusika vanhu constituency. Vasiya mudzimai wavo Joyce, vana vanomwe nevazukuru gumi nemumwe. Vanhu vanopfuura zviuru zviviri vabva kumapato akasiyana-siyana vaya kuzoona varimbi vachivigwa. Ndakamirira Studio 7 kwaRimbi kuChipinge, ndini Ilwe Damoyo.